Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumguru 24/2023 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mutori wenhau weVoice of America, Columbus Mavunga, asungwa nemapurisa nhasi achinzi akashandisa ndege yedrone zvisiri pamutemo. Hurumende inoti vanopikisa havasi kutora mikana yavari kupiwa yekuzvishambadza pane penyuro dzeZBC. Asi vanopikisa vanoti zviri kutaurwa nehurumende izvi ndezvemugotsi matsuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau weVoice of America, Columbus Mavunga, asungwa nemapurisa nhasi achipomerwa mhosva yekushandisa kandege kechizvino zvino kana kuti drone asina mvumo. Pari zvino Columbus akachengetedzwa pakamba yemapurisa yeWaterfalls muHarare. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Gwetara Mavhunga vaGodwin Gear vaudza Studio 7 kuti Mavhunga ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weCivil Aviation Remotely Piloted Aircraft Regulations of 2018 achinzi akashandisa drone rake asina mvumo. VaGear vanoti Mavhunga aita basa rake nezuro apo drone rake rakadonhera pane imwe imba mumusha weWaterfalls. Vanhu vaive pamba iyi vakaramba kumupa drone, izvo zvakazoita kuti nyaya iyi isvike kumapurisa.
Parizvino drone iroro rakatotorwa riri mumaoko emapurisa. Patazoenda kumapurisa, Mr. Mavhunga vabva vatorwawo zvakare ndokubva vaiswa muchitoks. Kutaura kuno vatori mumaoko emapurisa, vachange vari mumaoko emapurisa patinoti paWaterfalls police station. IO achiri kuferefeta nyaya yacho.
VaGear vaendera mberi vachiti mapurisa achiri kuongorora nyaya iyi uye vanotarisira kuenda kudare kuti Mavhunga apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba kwake.
Nyaya hombe yatanga tiri kutarisa kumapurisa ndeyokuti drone raishandiswa naMr. Mavhunga pakuita kwebasa ravo rinopinda here muzvikwata zvezvinhu zvinotarisirwa neact iri ravari kuchajwa naro, kuti vanofanira kunge vachiwana certificate vasati vatanga kushandisa drone iri. Asi kuti nyaya iyi zvayo, mukutaura kwataita nemapurisa hatina kunzwisisana.
Kunyange hazvo Mavhunga ari kupomerwa mhosva yekushandisa drone asina rezinisi, gweta rake rinoti akaita zvese zvinodiwa pamutemo.
Vari kuti ivo vakaita zvose zvinotarisirwa kuti vange vachiita vasati vatanga kushandisa drone ravo ende mapepa avo anoratidza kuti zvose vakaita vari kuti ivo vakatomaratidza mapurisa. Asi kuti zvisinei mapurisa angoida kuenderera mberi zvakadaro kuti vangoti vatovhura doketi.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vari kuongorora nyaya iyi vakakurudzirawo vatori venhau kuti vatevedze mutemo pavanenge vachiita basa ravo.
Drone rake ndinyo mapurisa avazochera vakaona kuti panoda kunyatsotariswa neCivil Aviation Authority kuti paonekwa kuti drone ine license here. Tasati togara tichikurudzira kuti vatori venhau vachiita zvese zvavanoita ngavatevedzere mutemo kutira kuti vamwe vanhu vasazomhanhare nyaya zvinozoita kuti kana vatori venhau vazobatwa nemapurisa sezvinge vari kumisa kuita basa ravo.
vanyati vati drone ramavhunga rakadomira pane imwe church mumusha weWaterfalls. Vanhu vepachurch iyi vakaramba kumupa vachiti vaigara vachibirwa, uye vaifunga kuti drone iri raishandiswa pakuongorora church iyi. Izvo zvakazoita kuti nyaya iyi ipedzisere yaendeswa kumapurisa, uko vave kuongorora kuti drone iri raive nemagwaro ese anodiwa here nerezenisi. Mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe neSouthern Africa, Dr. Tavani Moyo, vatsinira kuti mavhunga ari muusungwa, uye akurudzira kuti hurumende ivandudze mutemo kuti vatori venhau varerutsirwe pakushandisa michina yechizvino zvino pakuita basa ravo.
Tochiona pakaita mukaha wekuti pane kuti mabasa areruke nekuti taane zvekushandisa zvinotibetsera kuita mabasa. Mitemo yedu inenge yakauya nguva isati yava nemishini.
Vatori venhau vakawanda munyika vave kushandisa madrones kuita basa ravo vachitora mifananidzo nemuchadenga. Mutemo washandiswa kusunga mavhunga uyu unosungira kuti vanhu vanoshandisa madrone vange vaine residence kubva kuCivil Aviation Authority of Zimbabwe, uyewo hazvibvumidzwe kushandisa drone mamita makumi matatu kubva pavanhu kana pazvivakwa usina mvumo kubva kuvanhu kana varidzi vezvivakwa izvi. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.
Mapato anopikisa ari kuramba zvataurwa nehurumende nhasi kuvaongorori vesarudzo zvekuti vari kuramba kushandisa mukana wavari kupiwa wekuti vazvishambadze pamaterevhizheni nepamaredhiyo ehurumende anobhadharwa mari nemitero yeveruzhinji. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano nevaongorori vesarudzo vakokerwa nebazi rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika, mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kumashoko vakainesi Paradza vati mapato anopikisa asi kutora mikana yekuzvishambadzirai ari kupiwa.
Dzino ZBC nemamwe maradio stations ese anosanganisira vana Zim Papers, vana Star FM chichi, vari kuti mapolitical parties huyai muchitaura nyaya zenyu zvamunoda kuti muudze vatsigiri vachakutsigirai. Asi tiri kuona kuti vazhinji vacho vari kuopposition havadi kushandisa mukana uyu, vanotoramba kuuya kuzoshandisa mukana uyu.
Asi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalosiziva varamba mashoko yavachiti zviri pachena kuti vezvenhau mumapazi ehurumende vari kushandiswa neZANPF.
ZBC haifanikuwa mau PCS hano ndeye nyika inobhadhara nesu mataxpayers. Saka tiri kukurudzira ZBC neZimbabwe Electoral Commission kudzitevedzere mutemo, munhu wese apiwe free airtime tigone kupublicisa in a manner that is fair.
Mutungamiriri webato reUnited Zimbabwe Alliance ama Elizabeth Valerio vanova mudzimai ega ari kukukwidza chigaro chemutungamiriri wenyika vati dzimwe nguva vatori venhau vezBC vanoenda kumisangano yavo asi vasingaburitse nyaya dza chopa nepenyuro.
Dzimenguva ma recordings avanenge vachiita habudiswi pa TV kana kuti pa radio. Anenge achingo recordwa tichinzi chabuda but habudi.
Mukura anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rinopikisa reMDCT vachengetai guta vati vanokatyamadzwa nemashoko ehurumende aya vachiti vakatoendesa tsamba yenyunyuto kuZimbabwe Media Commission nezvekusapiwa mukana wokuzviratidzira.
Hatina patakamboramba isu sebato rinopikisa kuti tishandise mukana wekuti tiendewo kunotaura tiri panhepfenyuro dzenyika ino. Titori nenhau dzatiinadzo dzatakasvitsa kuZimbabwe Media Commission tichichema nekuda kwekuti ndo zvinotarisirwa pabumbiro remutemo kuti kana tiine kusagutsikana tinofanira kuti tizivise Zimbabwe Media Commission.
Mutauriri wavasevhia Kasukuwere avo vari kukwikwidza vakazvimirira mutsarudzo yemutungamiriri wenyika amai Jacqueline Sande vati ZBC iri kungoteverera bato ZANPF vachitiwo vakakokwa vanoenda.
Tikungoona kuti zuva nezuva siku nesikati ZBC iri kuteverera iyo anova ndiye mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa navamwe vake vanachiwenga vese makuru kota avo emu Zanu PF varikuteverwa wachaizo vachitaura ivo sekunonzi Zanu PF ndoyo gabato iri munyika muno
vachitaura upa musangano mumwe uyu munyori mbazi rinoona nezvemukati menyika vaGerald Kwinji vatiwo munyika mune runyararo uye nyaya dzemirishonga ishoma
tiri kuona isu kuti munyika medu mune runyararo hongwi nguva yemaelection unozongowanawo apo neapo panoita kuti vanhu vanotukana kana kuti vanhu vanombochinjana zvipakera but tikawana nyaya yakaita saiyoyo ipi neipi zvayo tinoiteverera kusvikira taita kuti mutemo uite basa rawakagadzirirwa
asi mapato anopikisa kunyanya TCC anoti mamwe matunhu akaita semasvingo aberekera ingwe izvo zvoita kuti vamwe vanopikisa vatize musha vachitaura nestudio 7 mushure memusangano uyu mumiririri wemalawi muzimbabwe ambassador mwaiwawo Polepole vati semaonero avo vari kuona sekuti zimbabwe iri kuita gadziriro yakanaka kuita sarudzo dzejekerere vaPolepole vatiwo zvakakosha kuti vavhoti vave neruzivo nezveurongwa hwemapato akasiyana-siyana achakwikwidza musarudzo idzi musangano uyu wapindwawo nemasangano akasiyana-siyana akaita seUnited Nations ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo kuri kuenderera mberi munyika nhasi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanga vari kuHarare South vachitsvagira bato ravo ritsigiro ukuwo mutungamiri webato rinopikisa reTCC vaNelson Chamisa vange vari kwamuchakata kumasvingo mutungamiri webato reTheUANC Dr. Gwinyai Muzorewa vanotiwo nemusi wechishanu vachaparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro kumatanga grounds muziti kwarusape nenguva dza2 masikati vanoti nzvimbo yakakosha nekuti ndiko kune rukuvhute rwavo ngatinzwei hurukuro yataita navo
munhu unobva pamba pako wapakata zvaunenge wapakata wosvika munyika mese saka ndakasarudza kuti tibvire pakusha kwangu tochiparaira nenyika yezimbabwe
asi hamuna kuti nonoke here kutanga kuparura urongwa hwakakosha musarudzo Dr. Muzorewa
hapana chatingaita pazvijese zvino munyoka asi mhanya ari kokusvika isiiwera comfortable kuti tozviita this week tikanonoka hedu asi tichiita zvinhu zvakanaka we can still succeed
muri kukwanisawo here kuita mimwe musangano munyika umu
mune marallies anonesa because kune unoda kuva matsamba nemapurisa achigarira manotifications acho saka nii tisatikuita marallies ba tida kuita door to door tichitamba nemaflyers zvedu tichipa vanhu message yekuti yekutaura kuti mutungamiri achasvitsanyika iyoyo kutonani vamuzorewa
mutungamiri webato rinopikisa reTheUANC Dr. Gwinyai Muzorewa vari parunare muHarare hurumende nekomisheni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC vanoti nyaya dziri kumatare dzine chekuita nesarudzo dzavakukanganisa kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kana kuti maballot papers Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera
gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambiziyambi vaudzawo studio 7 kuti urongwa wezimbabwe electoral commission hwekugadzira mapepa achashandiswa pakuvhota kana kuti ballot papers hwave kunonoka nekuda kwenyaya dziri mumatare
kune vane zvinyunyuto vakati wandei vakaenda kumatare edzimhosva kuti indasiyirwei uyo apindirei saka ZEC haigone kuenderera mberi nyaya idzodzo dzisati dzapera saka dzavari kumirira kuti dzikange dzapera venge vachiziva kuti vari kukwikwidza ndevakati mukarangarira musi wechishanu wapfuura kune mumwe aida kukwikwidza paupresidendi mudzimai akaenda kukota akanowina nyaya yake bezveke yanga yatanga vaide vakudzokorora zvakare
nyaya dziri mumatare dzinosanganisiro yemutungamiriri webato relead Muzvare Linda Masarira yange iri mudare nhasi yekurambidzwa nezeke kukukidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vachinzi vakanonoka kubhadhara mari kudare renomination court nyaya iyi sematauriro egweta ravo vaandrew Magoni yaendeswawo mberi nedare
tapinda mudare taka tiri redi takagadzirira kuti tikwanise kuti nyaya inzike asize isu tanga takakanda mapepa edu ese akakwana kucourt tichiendevapfuura asize avo vakamirira zeki vanga vane bepa rimwe chete ravanga vasina kukanda rondi mahedze fagin saka vakakumbirawo kuti vakwanise kukanda mapepa iwavo vakabvumidzwa mudare kuti vakande mapepa iwavo mangwana kwenezvo isuwo tezotenderwa kana pane zvatinoona zviri mapepa iwavo zvino da kuti tinge tichipindurawo topindurawo nechechitatu tapedza kupindura dare richazogara pasi rozeya nyaya iyi rezvepamutongo wavo
imwe nyaya iri kumatare ndeyevamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika zvakare vasevhia kasukuwere dare repamusoro rakamboti vasakwikwidza sezvo vakadarika gore vari kunze kwenyika asi chimwe chipangamazano chavo vawalt muzembi vati vari kushamisika nemashoko avaziyambi sezvo bato ravo rezanup f riri iro riri kutambira kumatare
zvinotoshamisa kwazvo kunzwa kuti gurukota remitemo justice vaZiambi vakuda kupomera nyaya dzamatare saizvo dzekunonotsa kuprindwa kwamabalots vakatanga kuenda kumatare acho ndiani handindiwo ndo vakatanga kuenda kumatare kundomisa nokudhonzera prosesi yacho kumashure vachindoda kubvisa mamwe macandidates pabalot acho so ndo vakatanga kumhanya vakaisa Lovedale ndo vakamhanyiswa ndoiswa kamba pamusoro pemafrens post vokumisa candidate yakasikwere vakamhanya futi kumatare kubhurowayo vachida kubvisa vanhu vetriple c saka kana vavakunzwa zvichisosona because ndo vakazvitanga
mumwe ari kuchema-chema nekunonoka kwekutongwa kwenyaya dziri kumatare mutungamiriri wemdc vadouglas monzora vamonzora vanoti nhengo dzebato ravo makumi masere nemanomwe dziri kuda kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende dzakarambidzwa kukwikwidza dzichinzi dzakanonoka kubhadhara mari act monzora
asi toda kuti veruzhinji vaone kuti zviri ani fair sei nokuti vamwe macandidates akatotanga kukambena vane mwedzi vachikambena asi neku macandidates ari kurambidzwa achapiwa 30 days chete kana kuti pasi pe30 days ndo dzindauko rimwe iroro rekuti mdc isapinde musarudzo iyi
imwe nyaya iri kumatare ndeyenhengo dzetriple c gumi nembiri dziri kuda kunzi nevamwe vanotsikira zanup f dzisakwikwidze nekuti dzakanonoka kuendesa mapepa kunomination court ndakamirira studio 7 muharare ndini Rutendo Mawere
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook peji yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu
iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri wenyika yeCameroon vaPaul Biya vati dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo muguta reDoula dzipwanywe mushure mekunge mumwe mudhuri wange uine mipanda yemudurikidzanwa mina yaondomoka ndokuuraya vanhu makumi matatu nevatatu Vanhu vanopota vachirasa mvura kakawanda nenguva dzisina kufanira zvikuru usiku vari kukurudzirwa kuti vaende kunoona vana chiremba paine nguva sezvo uchigona kunge uri mucherechedzo weurwere unonzi nocturia unogona kuguma wakonzera chirwere chegumarara rekusikarudzi kana kuti prostate cancer kanawo asi chirwere ichi chinokwanisa kurapa kurapika kana vakakurumidza kuenda kuna ana chiremba ropafadzo mapimidze anotipanya inotevera
Chiremba vari nhengo yekomiti inoona nezveutano muparamende Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kana munhu achirasa mvura yakawanda panofanirwa kuvhenekwa kuti paonekwe kuti chii chaicho chiri kukonzera dambudziko iri
akaana vachiremba kachiremba achazi kuti underlying cause chii kana iri diabetes yorapa kana iri problem yeprostate yorapa so underlying causes kana iri heing attack infection yorapa vanhu vedu vakukura varume tipo vandozokova kuna sevhenti yamasoro maeight kana problem yeprostate yezvaivejera
imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Life Zambezi vatsinhirawo vachiti nocturia inovhiringidzawo itsvo
zvirwere izvi zvinosanganisira zvirwere zvemwoyo maheart problems zvirwere zveitsvo chirwere cheshuga dzimwe nguva chinenge chisati chabatwa kana kuti munhu atori neshuga kudhara asi haisi controlled zvakanaka saka chirwere cheshuga chinoita kuti munhu amuke usiku achinorasa mvura dzimwe nguva kuvarume kukura kweprostate kunogona zvakare konzeresa kuti munhu amuke manheru achinorasa mvura
Dr. Joseph Chiripanyanga mumwe chiremba vasanangurawo kuti rimwe denda rinokonzera kurasa mvura yakawanda rinonzi urinary tract infection inokonzerwa neutachiwana hunobata nzira inofamba neweti
urinary tract infection zvinongoreva kuti pane infection kana utachiwana hwapinda munzira inofambisa weti kubva kuitsvo kusvika kudunduru zvinobuda kusvika kune yatinoti urethra tube inofambisa weti kubuda pane kana pange paita infection imomo unokwanisa kupota chimuka manheru chiita weti kakawanda wanda
vaendera vachiti chirwere cheshuga ndicho chimwe chinoburitsa mvura yakawandisa kudarika mamwe matenda anokonzerwa nenocturia
chirwere chene urinary tract infection chakanakira kuti chiri nyore kurapa kazhinji kana kupa maantibiotics kwesvondo zvinopera unobva wapora zvose zvakaita zvakanaka chimwe chinokwanisa kukonzeresa nocturia kumuka manheru munhu achiita weti kakawanda wanda chirwere cheshuga diabetes mellitus kana munhu achiti akurwara nechirwere cheshuga anenge akumuka kakawanda more than 3 times manheru achienda unoita weti ende pachirwere cheshuga mone mutsauko nechirwere cheurinary tract infection cheshuga munhu anomuka manheru achinoita weti ende anoita weti yakawanda
Dr. Chiripanyanga vanoti kukura kunoita nhengo yeprostate inovhara nzira inofamba weti zvoita kuti murume aende kunorasha mvura kakawandisa usiku nokuti inenge ichibuda zvishoma nezvishoma
chetatu chinokwanisa kukonzeresa dambudziko renocturia kana kuti kumuka manheru kuchienda kunoita weti kakawanda chirwere cheprostate izvi chinoafekta varume vega chetachiafekta vari madzimai prostate inokwanisa kuti inonzi BPH benign prostate hyperplasia prostate yazvimba yakura asi isina cancer kana kunokwanisa kuti inonzi prostate cancer prostate yazvimba uye zvakare ine cancer ine gomarara kana waita either of these two zvirwere zviri chimwe chacho chikange chakubata unotanga kumuka manheru ega ega uchiita weti ende weti yacho inongoita weti shoma shoma padiki padiki
vaenderera mberi vachiti vanhu vanofanira kugara vachimwa mvura sezvo yakakosha mukurarama
nyangwe munhu aine chirwere chenocturia chienda kuchirwere padiki padiki unge chingange chakonzeresa neshuga kana chakonzeresa neprostate kana tiri urinary tract infection tinokurudzira kuti munhu ngaaramba achinwa mvura mvura inobatsira kuti munhu aramba ari well hydrated kuramba uchienda kutoilet nguva ine nguva uchingobudisa mvura uchibudisa weti unoguma wave kuita dehydration saka tinokurudzira kuti nyange uchienda kutoilet kakanyanya ramba uchinwa mvura toti munhu ngaanwe munhu mukuru anofanira kunwa at least 2 liters dzemvura pazuva
mukuru wenational cancer registry vaeric chokunonga vanoti tsvagurudzo yakaitwa mugore 2018 inoratidza kuti gomarara repasikarudzi yevarume ndiro riri kubata vakawanda zvichienzaniswa nemamwe ose imwe tsvagurudzo yakaitwa nesangano rediabetic association of zimbabwe inoti nenyaya yekuti vanhu vakawanda havaongororwi chirwere cheshuga paine nguva izvi ndizvo zvakwidzawo matenda emwoyo kana kuti upofu nekudimburwa kwemakumbo sangano iri rinoti vanhu gumi kubva muzana munyika vanorwara nechirwere cheshuga uye vamwe zviuru zana kana kuti 100,000 vanorapwa denda reshuga pagore muzvipatara zvehurumende ndakamirira Studio 7 muHarare ndine ropafadzo mapimidze
munhau dzemitambo vanhu vakawanda kubva kuvatambi kusvika kuvarayiridzi pamwe nevatungamiri nevatsigiri venhabvu varikurudzira kuti varikutungamira chikwata chema Warriors varikutungamira Zifa parizvino vatsvage murairidzi wemunyika kuti akwanise kusimudza basa rekuti Zimbabwe iende ku World Cup nechimbi chimbi. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Veru zhinji vanoti normalization committee iyo iri kutungamira nhabvu munyika inofarira kupa basa murairidzi uyu nechimbi chimbi kuti awane nguva yakakwana yekuvaka nekugadzirisa chikwata chake. Asi gakava riri munyika nderekuti anokodzera kurairidza chikwata ichi ndiani, murairidzi wemuno here kana kuti wekunze? Mukuru wenormalization committee vaLincoln Mtasa vanoti nyaya iyi iri kugadziriswa zvekuti pari zvino vari kumboita hurukuro nana Chipanga Mazano kuti vaone kuti poto yavo inoibva sei. Asi vakawanda kusanganisira murairidzi weCome Again B-boy Mawiwi uyo aimburairidza zvekare Dynamos vanoti basa rakatarisana neZimbabwe pari zvino rinoda murairidzi wemunyika muno. Izvi zvatsinhirwa nenhengo yeWarriors Friends Club vaMathias Kufandirimbwa.
Taruda coach wemuno anoziva shona nechirungu kutota kwanise kutaura nevakomana vedu maloko obese nevakomana vakabarirwa kunze vanenge vabva kuna 9 grand.
Asi mutambi Silas Ungani uyo anotambira Vestrik Iceland anoti nguva iripo epfupi zvekuti Norman Mapeza anofarira kuenderera mberi nebasa.
Tutangidza pamwe kutanga kuti 1 futi munongoza bhori remZimbabwe masupporters emZimbabwe haana patience.
Murairidzi weZimbabwe under 17 Lloyd Chugove anoti mubatanidzwa waSunday Chidzambwa naJoy Antipas unokwanisa kuburitsa goho rinofadza.
Tikaisa chikwata chakadaro ichi kuisa musoro pamwe chete tinokwanisa kugodzishinga timu.
Asi mutsigiri weHighlanders iyo iri pamusoro pegungano rePremier Soccer League vaSimbai Mahachi vanoti Zimbabwe inofarira kuita zvakaitwa neBosso kutora murairidzi wekunze.
Highlanders mukatarisa semuenzaniso yakatora Brito auya akachinja zvinhu zvakawanda saka Highlanders muri kuona yakagara pamusoro pelogo yemuZimbabwe.
Mumweyo mutsigiri wenhabvu vaakudzaibere vanoti varairidzi wekunze kwenyika havana rusaruro asi vemuno vane huori pakusarudza vatambi.
Munhu wekunze akanaka pakuti haana rusarudzo rwuvanhu siyana siyana neverudo bhozi yerudo anongotora weukama asina kuona talenti.
Zimbabwe munambudzi iri kukwikwidza makundano e2026 World Cup umo iri mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Zimbabwe yakamborairidzwa nevarairidzi vekunze vakawanda vanosanganisira Mark Duvillard, Reinhard Fabisch, Ben Kofi nevamwe. Asi vose ava vakakundikana kuendesa Zimbabwe kumakwikwi eAfrica Cup of Nations neWorld Cup. Zimbabwe yanga yave pedyo nekutadza kukwikwidza makwikwi e2026 World Cup aya mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA musi wa24 kukadzi 2022 mushure nekupindira kwebazi rehurumende reSports and Recreation Commission mune zveutungamiri wenhabvu. Asi FIFA yakadzora nyika iyi musi wa10 chikunguru ndokuisa normalization committee iyo ichatungamira nhabvu kusvika musi wa30 chikumi gore noya apo panozoitwa sarudzo yebhodhi reZifa. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tombo kupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeFIFA Women's World Cup nhasi. Germany 6, Morocco 0, Brazil 4, Panama 0, Italy 1, Argentina 0. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Sezo nguwa edia pera regai timbotarisa misteru ina uja kare mumwe mtori we nau we Voice of America Columbus Mavunga asungwa ni mapurisa nasi achinze aga shandisa ndege ye drone inotora mfananidzo siripa mtemo hurumende inotiva nopikisa basi kutora mikana ya vari kupiwa ya kuzishambadza panipinyuro ya ZBC asi vanopikisa vanoti ndezve mugotsi matsuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka ine mufaro ndinonyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC Dr. Yamina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela Studio 7, ngomvulo mhlaka 24 kuNtulikazi 2023, Mokim Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi amabandla aphikisayo akhankasela ukhetho olukhulu oluzayo kawufuni ukusebenzisa imisakazo kazulu.
Indaba leyingozini sisayikhangela labeteshi abeizani isenda abathe bona uColumbus kadele drone idrone leyi leyawela emzini wabo.
Kubotshwa intatheli zindaba yeVoice of America kuthiwa ibisebenzisa indizamtshina yohlobo lwedrone okungekho emthethweni. Sixoxa lezakhamizi zentumbane lenjube ngezifisa ukuthi bakwenzelwe nilabo abazakhethwa kudalela ephalamende. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi amabandla aphikisayo ayala ukukhuluma emsakazweni kaZulu loba nje ephiwa ithuba lokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Kodwa amabandla aphikisayo ayakulandula lokhu. Umlondolozi Zindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni eHarare ongene ngabazahlolisisa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi leziphathamandla zikahulumende. Uhulumende uthi kuza kuba lokhetho olukhululekileyo lonyaka. Umnumzana Kindness Baratsa, umsekeli womphathi ntambo kahulumende obona ngokwethula kwembiko, utshele abasemhlanganweni lo ukuba amabandla aphikisayo ajejela emuva nxa enikwa ithuba ngumsakazo we-ZBC leminye edlelana lohulumende ukuba bekhulume loZulu.
Then it campaigned rallies. ZBC has capacity to cover some of the rallies, but there's need to beef up their calls for this.
Kumihlangano yokudinga usekelo, iZBC yenelisa ukukhipha eminye yale imihlangano kumabona kude, kodwa kumele sibe lemota zokwenza lokhu. Lokhu kunzima kithi njenge-ZBC ngoba imihlangano le minengi.
Ukhulunywa njalo emhlanganweni lo ngokuvinjwa kwemihlangano yamabandla eyokukhankasela ukhetho oluzayo evinjwa ngamapholisa. Abaphikisayo bakhala ngokuthi amapholisa labanye abezomthetho bavimba imihlangano yabo mahlayana. Umnumzana Gerald Gwinji, umabhalane ophethe uhlangothi lukahulumende lwendaba zekhaya, uthi amapholisa kawakhethi bandla ekuvimbeni imihlangano engekho emthethweni.
The police has received a total of 1,437 notifications.
Amapolisa asethole incwadi ezifika 1437 zisuka kuZANU PF. Kulezi 1351 zazihambelana lomthetho, kuthi ezingu 86 zazingahambelani lomthetho okwenza imihlangano le ingenziwa. ICCC yaletha incwadi ezifika 410, kuthi ezingu 345 zazihambelana lomthetho, kuthi ezingu 65 zazingahambelani lomthetho.
Ugwinji uthi ibandla le-MDCT selivunyelwe imihlangano engamachumi amabili lantathu 23 phakathi kwemihlangano engamachumi amathathu. Uthe umumo oselizweni ukhululekile njalo ukhetho lolonyaka luzabe lukhululekile. Kodwa umnumzana Gift Osalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uthi ngamanga aluhlaza tshoko okukhulunywa iziphatha amandla zikahulumende.
Sikhuthazela kakhulu ukubana i-ZBC le-Herald and zimpepers besebenze ngendlela ke ebhalwe ke emthethweni, hayi khona ukubana ke bebe ngathi i-mouthpiece ye-ZANU-PF.
Umnumzana Brian Barak Ncube, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-ZAPU, uyakusekela lokhu.
Eqamba amanga aluhlaza tshoko ukuthi banikeza amathuba kubumabandla aphikisayo okukhankasa ku-state media. Njalo ukhetho lolu kukhankasa kokhetho kulokuthula, lokhu kungamanga aluhlaza tshoko.
Ingcwethiko zombusazwe umnumzana Tshenekani Ntungagwa uthi ukuba khona kwalabo abacubungula ukhetho kutsho ukuthi ukhetho oluzayo
i-Second Republic yesikhiwa singathi yabezama ukuba yi-reformist ukukhanya iguqula izinto, kutsho ukuthi ingayemukela ama-observers. Kodwa ngelinye hlangothi njalo ukuba khona kuma observers ufana nokuba khona lo muntu okhokhela inkonzo kumbeni urefu webhora.
Ngaba kunhlanganiso ezigoqela e-Southern African Development Committee, SADC, African Union AU, European Union EU lezinye. Omunye wabangene umhlangano lo ngumnumzana Ngwayiwawo Polepole wakwele Malawi.
For me it was actually quite impressive to see a lot of things that have been done to make sure that indeed what the president of this country is saying in terms of free, fair and peaceful elections, I have seen that the statutes have been put in place.
Ngithabe kakhulu ukuba kwenziwa okuningi ukuze lokho okuthiwa ngumongameli ukuba kube lokhetho olukhululekileyo kuyenziwa kule mithetho ekhona etshengisa ukuba kule nguquko.
Kusenjalo kuqhubekela phambili ukuthoniswa kwendaba ezimbalwa emthethwandaba kobulawayo leHarare ehambelana lezokhetho. EHarare uNkosazana Linda Masarira uzama ukuba igama lakhe lingene kulaba abazancinisa ukhetho olukamongameli kulandela ukwala kwezeki ukwamukela amaphepha akhe e-nomination court. Izeki ithi amacala wonke la enza ukuba yehluleke ukulungisa amaphepha okuvota ama-ballot papers. Ngimele isithu 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amapolisa eZimbabwe asebophe intatheli izindaba yeVoice of America uColumbus Mavhunga wethiswa icala lokusebenzisa indizamtshina yohlobo lwe-drone ocatshangelwa ukuthi bethapha ngayo indaba. Igoda lakhe umnumzana Godwin Gia uthi uMavhunga uvalelwe enkambeni yeWaterfalls Police Station.
He was charged with contravening section 15, section 42 and section 43 subsection 1 paragraph A and B of the Civil Aviation Regulations of 2018. There was no basis or justification for detaining Mr. Columbus Mavhunga at Waterfalls Police Station.
Wetheswa icala lokuphaphisa i-drone okuthiwa kwephule iziqondiso zomthetho we-Civil Aviation Act. Uhulumende uthi kumele osebenzisa uhlobo lwendizamtshina le acele imvumo. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi basahlolisisa udaba lolu.
Indaba le igozini sisayikhangela lami-church abe-izami-center abathe bona u-Columbus kade le-drone, i-drone leyi ihleyawela emzini wabo ibona sefake i-report besithi yenzele ofane nge-safety trespassing. Njalo kule ndaba ye-license ukuthi amapholisa kumele akhangele ukuthi ule license yini. So liyabona ukuthi yiko phela thina njengeZimbabwe Republic Police la sikhuluma sinxa isatele izindaba ziyenza imisebenzi, kumele bananze umthetho, kumele bakhangele ukuthi abakwenzayo akula yini umuntu ozabo esitena uyenzele kwane sithina invasion of privacy kumbe uphambanisile. Njalo semamhambisa emapholiseni.
Umnumzana Thabani Moyo omele inhlanganiso yemisa Zimbabwe uthi kumele eleZimbabwe liguqule imithetho yokutapha indaba kusetshenziswa imitshina enjengema-drones.
We understand the challenges associated with regulations and practice, in that the regulations that come into play are generally archaic compared to the trends and practices in terms of technology, which presents vulnerabilities to the users of these new technologies.
Uzanda kuchaywa intatheli izindaba ye Studio 7 uAnastasia Ndlovu labanye bakhe uPamela Sithuso loLungelo Ndlovu kobulawayo ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla lezano PF. Amapolisa athi asahlolisisa udaba lolu. Sipi iziphitiphiti ezigabeni eziningi ezimbabwe amabandla ezombusazwe ikakazela ukhetho oluzaqhutshwa mhla ka-23 ngcwabakazi. Namhla sixoxa labahlali besigaba sentumbane lenjube okulabantu abane abafisa ukuncintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende, kubika u-Ezra Chisa Sibanda.
Isigaba sentumbane njube sihlanganisela amalokishi amabili kulandela ukudwetshwa kwemingcele emitsha yiZimbabwe Electoral Commission. Kuningi okuhlupha abantu esigabeni lesi ogoqela ukusetshenziswa kwezidakamizwa, imigwaqo egugudekileyo okumangalisayo, ukushelela komlilo kagesi lokunye. Bazovotela bani abantu esigabeni lesi? Umnumzana Wanda Nkomazana ohlala injube uthi uzavotela umuntu ozasebenzela isigaba okuzwayo.
Umuntu esimfunayo ngozaba lotshintsho okuzakhanya i-notable change irregardless ukuthi uvela kweliphi party. Umuntu thina ozaba lesifiso zabantu ithathi.
Ukanti umnumzana Colin Mchimba owe Old Lobengula ukhala ngemgwaqo efileyo.
Thina sifuna uMG ongasenzela kahle, ongasilungisela imigwaqo esivalelwa amaphotho ukwenza ukuthi thina as driver lathi sihamba sihambe kuhle. Njalo sifuna ongaqambi imanga.
Gogo Mandebele wentumbane uthi sokuyisikhathi sokukhetha umuntu ozaletha intuthuko.
Sidinga abakhokheli abalobuntu okwazi ukuhlonipha abantu. UMP abe wazi ukubana ufakwe ngabantu.
Amazwi kaGogo Mandebele agcizelelwa ngugogo Mamoyo owentumbane njalo othi bafuna umuntu ohlonipha uZulu.
Hayi uMP ozasebenzela isikhwama sakhe lemuli yakhe kuphela engasasebenzela abantu. Hayi sesidinga ngabantu abanjengabona lawo. Thina sifuna uMP ozamela abantu, abonakale ebantwini, azwe ngabantu.
Abancintisa kukhetho lolu bathi kuningi abafisa ukwenzela izakhamizi zenjube lentumbane. Oluncintisa emele ibandla lezanu PF unkosazana Linda Chinamano uthi njengosakhulayo enganqoba azathuthukisa intsha.
Ama-youth abasebenzi, there are no employment. Kwenzwa yikuyini? Kwenza ikuthi i-leadership, I'm talking about ukansela, abalakho abangakunika ama-youth ukuthi bethone bekuyenza. Ngoba mbona ukuthi umuntu engatshona emsebenzini or engaphenduka ehlala ebridgini nathi njeng ewazi ukuthi sokumele ebhukele emsebenzini. So the best way esingatshintsha ngabo ikuthi ama-youth they need to be busy. Kumele sibalungisele izinto zokuthi betshone beziyenze. I'm the game changer this time around.
Umnumzana Dikelizwe Chuma ngumeli wesigaba lesi edale lephalamende oncintisa laye ekubandla le-TCC. Ibandla le-TCC lithi owabo nguDube ujonga uthi abahlali balindawo bayazi imisebenzi yakhe emihle ayenzileyo.
Thina njenge-TCC sipromisa iZimbabwe yomuntu wonke, Zimbabwe for everyone. IZimbabwe yokuthi ukwanele ukuyangena eshop uthenge njani ngenxa yokuthi siza create a proper environment whereby there is investment. Investment means that at least everyone onemali yakhe uyakwanisa ukubuya azofaka amakampani avule ikampani yakhe akwanise again ukuthi khona employ abantu, abantu bethu baqhatshwe bakwanise ukuthi at least babe lendlela yokuthi khona babe lemali ezikhwameni zabo bakwanise ukuthenga.
Dikelizwe Chuma ngumeli wesigaba lesi edale lephalamende oncintisa laye ekubandla le-TCC. Ibandla le-TCC lithi owabo nguDube ujonga uthi abahlali balindawo bayazi imisebenzi yakhe emihle ayenzileyo.
Mina njengoDikelizwe Chuma phakathi kwesigaba ngisebenze kuhle kakhulu nezakhamizi zasentumbane nemakhandeni. Ngakho-ke kathesi ngizimisele ukusebenza kuhle kakhulu lesigaba sentumbane lenjube. Ngikhuluma nje i-weekend naleyo bengibhizi phakathi komuzi wasenejube ngisiba nama-kitchen meetings. Who busy and people are willing to work with me as I speak.
Ukwazana Beauty Mugarasave, omele ibandla elitsha lezombusazwe ele United Zimbabwe Alliance, uthi uzolwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa esigabeni lesi.
Abantwana sebeswele into zokwenza, ama-recreational centers asesiwa ngama-drug smoking zone. Kodwa ngiyakwazi ukuthi uma nxa isigaba sinisekela lo mphakathi unisekela bengamvotela ukuthi ngingene lami ehofisini, singakwazi ukuthi sikutshintshe lokhu. Sibonile ezawakhetha amanye amabandla angenile, ozanu PF bangenile, oMDC bangenile, oTCC bangenile, kodwa kule sikubonileyo akulatshintshe esilibonileyo. Imigwaqo lokhu ifile, amanzi abantu bayahlupheka, izitarada amathawa light akula.
Abahlali abaningi esigabeni lesi bathi bakhankasela ukhetho lolu ngamandla. Ngimele 27 igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi ibutho lakwele mali labakukampani ezimeleyo ebutho e-Wagner Group sebebulele abantu abaningi kusukela ngomnyaka ka-2022. kubikwa ukuba batshontsha le mpahla kaZulu. Umnumzana Elon Musk, umkhondisi wenkampani yeTwitter, usetshintshe uphawu lweTwitter olwenyoni wafaka u-X omnyama nokumhlophe. Abanye abantu babambe owangaphansi ngokwenziwa nguMusk. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. UMusk wathenga inkampani le ngamabhiliyoni angamashumi amane lane amadola emelika, 44 billion United States dollars. Iqhubekela phambili imidlalo yeFIFA World Women's World Cup kwele Australia lakwele New Zealand. Emidlalweni edlalwe namuhla, ele Italy linqobe ele Argentina 1-0, Germany 6 Morocco 0, Brazil 4 Panama 0. Ele Colombia lizancikelana lele South Korea namuhla kusihlwa. Abezempilakahle bathi umuntu uma esiyalahla amanzi kanenginengi ngelanga kuveza ukuba ingaba lomkhuhlane wemvukuzane leminye. Isigaba lesi sokuya esambuzini ongapheliyo sibizwa ngesilungu ngokuthi inocturia, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Odokotela bathi isimo lesi kumele sihlolwe ukwenzela ukuba umuntu engabanjwa ngumkhuhlane wemvukuzane ithukela leminye. Udokotela Peter Mataruse, ingcwethi kwezemikhuhlane efana lemvukuzane lethukela, uthi isimo senocturia kumele sihlolisiswe kabanzi zingcwethi kwezempilakahle. Enye yalezi ngcwethi usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya uchasisa kabanzi ngalokhu.
Into igama leli lithi nocturia leli kutsho ukuthi umuntu uyavuke usuku esiyathambisa okungahambelani ngensukwini. Umuntu kumele ayithambise busuku kabili. Ungabona usesedlula uvuka kathathu kane usiyale ukuthi kuthi hayi sokulenkinga ekhona. Okubhahileyo ukuthi umuntu uyabe sele ngenele wahlaselwa ngama-GMs esinyeni okuthiwa yi-urinary tract infection, kumbe laba obaba ungani kuthiwa inyama le encane okuthiwa yi-prostate iyabe isingani isi-enlarged.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ekhuthaza abantu ukuba bayehlolwa ngodokotela sikhathi sonke.
Yikho abantu bavuka ebusuku besiyathambisa kaningi, akuvunyelwa lokhu. Kumele umuntu ayebona udokotela ukuze ahlolwe. Benziwa ama-test ukuthi ngakubangela yini ukuthi umuntu abevuka ebusuku esiyathambisa okukaningi. Udokotela uzayenza ama-test-ke umuntu ayezuze ukuthi ayelatshwe kwenzela ukuthi angalali evuka ebusuku.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili esithi ukukhula kwe-prostate kuyavala indlela emithambo yemithambiso okwenza ukuba owesilisa abe esiya esambuzini kanengi nengi ngoba umthambiso uyabe usuphuma kancane kancane. Umqondisi we-National Cancer Registry umnumzana Eric Chokunonga uthi ucwaningo olwenziwa ngomnyaka ka-2018 lwaveza ukuba imvukuzane ye-prostate yiyo ebamba abesilisa abaningi. Ucwaningo olwenziwa njalo iZimbabwe Diabetic Association lwaveza ukuba baningi abantu eZimbabwe asebetholakala belomkhuhlane wetshukela. Abanye babo bagcina bengasaboni kumbe bequnywa izitho zomzimba. Inhlanganiso le ithi abantu abalichumi ekhulwini babulawa ngumkhuhlane wetshukela kuthi abangaba zinkulungwane ezilikhulu 100,000 bayelatshwa umkhuhlane wetshukela ezibhedlela zikahulumende eZimbabwe. Inhlanganiso yamazwe omhlaba yezempilakahle iWorld Health Organization ithi umkhuhlane wetshukela usuluhlupho olukhulu emhlabeni wonke jikelele ngoba abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amane 422 million baphila lalo umkhuhlane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso.
ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
ababaza izithombe ezenziwa ngezigodo labalolonga ezamatshe e-Victoria Falls bakhala ngokuncipha kwamathuba okuthengisa abakubazayo osokusenziwa ngamahotela labanye edolobheni leli kubika uNokuthaba Dlamini
bathi kabatholi kuhle imali loba imitshina yabo ikhala kusukela liphuma lize liyetshona bathi bathwaliswe amagabha avuzayo ngamahotela athenga ethengisa izithombe zenyamazana zasendle umnumzana Ellingworth Mpofu obazela kongqondongqondo uthi kumele amabhizimusi la abelane okokwenza ngesimo sokuba labo bayalidinga idola lemelika
siyasifuna ama-foreign abantu abavela le yibo abantu abathenga kakhulu So long, money is the most in us. So, Lavana and the Savoy, we can end it. So, it's me to know it is the chair.
Unkosikazi Susan Nyathi ongumsekeli wenhlanganiso yeZambezi Arts and Craft Women's Market uthi izithombe lezi sezitholakala ngitsho lasendaweni eziningi ezifana lemfuleni uZambezi kanye leVictoria Falls International Airport uthi izethekeli zihle zithenge khonapho hatshi kibo
abanye kabayendanga bangalabo babo abanye bayagula balezifo ezitshiyeneyo umkhuhlane wanalowo HIV abanye ama-BP abanye ama chukela izimali sikhangelela ukuthi nqa la uthe wathengisa uyethenga amaphilisi wona lawo ngoba amaphilisi adura kula muntu ongakwazi ukuthi amaphilisi emkhuhlane wona la athengwa ama adura abe emahoteleni angakwazi ukuthi bengayenza njani lathi sithola kusibe lethuba lokuthi sithenge
amazwi akhe atsizelelwe ngunkosikazi nozwelo moyo othi ibhizimusi kayisafani
yonke into ikirio shop konke vele akubasatshelwa lutho ngendaba yekirio market so thina vele sesi disadvantaged
umnumzana Trimondolo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yesinathanka uCurio Market uthi sebekhamekile njalo ukubazwa kwalezi zithombe kuqukethe isiko asebesesabela ukuthi lingalahleka
kuformulate ipolice document okuthiwa yilocal economic development policy eyiyo ezabe protector ama-indigenous people
umnumzana nguquko chili laye okulo umkambo uthi badonsa nzima kubhizimusi leli
ngenxa yokuthi abantu bonke ngobugovu abasondelelane lama-directors of companies bonke sebasebenzisa ubugovu bona lokuyana bafika bafaka ama-shops ezindaweni zonke emahoteleni kubo national parks everywhere
bathi njalo okubadidayo yikuthi amahotela lakawathengi izithombe lezi lakibo kumbe abanye ababazi bakulumango okuyikho okwenza bengazwanani ephendula izikhalazo lezi umnumzana Clement Mukwasi ongumqondisi wenhlanganiso ye-Employers Association for Tours and Operators uthi impikiswano le kufuze ithukelwe ebandla
kumele sihlale phansi sibonisane ukuthi singa-improva njani ibhizinisi yakhona lokudlelana kwethu ukuthi singaku-improva njani because sonke vele kumele sibenefite from i-tourism
umnumzana Kelvin Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Victoria Falls Combined Residents Association uthi baphezu kwalolu daba
kusamele sidinge indlela esizabonisana ngayo engasoke ichiye abanye bekhonona but ukubonisana ukuze indaba leyo siqazulule kuhle
abekhansilini yaleli dolobho bathi isithupha sokuthengisa ngokusemthethweni kasikhethi ukuthi umuntu engenzela ngaphi ibhizimusi yakhe kuphenyo olwenziwa ngabe-African Journal of Hospitality Tourism and Leisure phambi kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 ngo-2020 babika ukuba abasemsebenzini wokuthengisa okubaziweyo kuleli bathengisa izithombe zentengo ezifika izigidi ezilithumi lengxenye zamadola emelika 10.5 million eziningi zisiya kwele melika lase-Europe kodwa izakhamizi lezi zithi impilo yazo kayihambisani lesilinganiso lesi ngimele istudio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini
Okwamanje sokwesikhathi sokubingelelana.
Igama uBrilliant Mpofu wakomgutshi enkayi senta nje akakwazi nje enkayi senta ubabam uLawrence egonye ngithanda ukubazingelela lami ngila edeep sluthi ejozi yikho lapho engizama ukuphanda khona ngiyathanda ukuthi mbazingelele lo mntanami owandile labo sisi bami bonke ngiyathanda ukuthi mbazingelele lo nkosikazi wami ngilaye lapha kodwa manje isemsebenzini la ngiyathanda ukuthi mbazingelele ugogo kosakara ngiyathanda ukuthi labo mbazingelele ugogo hhayi ngiyamkhanuka kakhulu ugogo ngiyathanda ukuthi ngimbingelele umamthupha shuwa hhayi ngiyamkhanuka kakhulu ugogo wami.
Linjani basakazi labalaleli, igama ngokhethu eBhebhe, khuluma ngiseHabarone, Botswana. Ngithanda ukubingelela ubabami uShadrack Maziwa Bhebhe eMakhandeni. Ngithanda ukubingelela labangani bami uPrecious eKatrupaki, loSibongile eHabarone, lomna wami uCourage Bhebhe kobulawayo. Ngithanda ukubingelela lomamama uMadlamini eLupane eGomoza. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi baka Studio 7, ingabe linjani lonke? Ngithi ngibingelela izihlobo zami zonke. Igama yingusipho Ngwenya, ngibuya eLupane Pupu. Ngibingelela umama ongizalayo uManyathi uMamdluli. Ngibingelela labafowethu uLimkani Ngwenya. Ngibingelela lo Kholisani Ngwenya labafowethu nje mntaka babo mdala uBenji Ngwenya. Ngibingelela labo malukazana bakithi ona Debra Ngwenya lona Nokuthula Ngwenya lona Sigcebhezana Ngwenya. Ngibingelela nje bonke abangaziyo abaselupane ePupu. Ngithi lingabe linjani lonke, nithemba liphilile. Ngithi anjani amakhaza khona ngapho, thina siyaphila. Ngiseli eMzansi Afrika. Injani nje lonke sihlobo zami, ngithemba liphilile. Ngiyabonga.
Labonga abalandeli be Studio 7 okwamanje sike sizwe ezomculo.
Salibona mahlabezulu lokhulumayo ngoBlack Tivos umfana ophuma phansi elwagwele okunjobela isigaba. Igama elithi Black Tivos igama lomculo nje kodwa elokuzalwa ngeprosper Mtini. Ngine single track enginalo lapha engifisa ukuthi ngidlalile uZulu. Kule single track yami isihloko sayo kahle kahle sithi izinto kazilungi. Kunjalo zingalunga sikho ukuthi azilungu yini. Hayi kumbe kuwe mlaleli kodwa kukhona abanye abantu ezingalungiyo kubo. Kule ngoma ngisebenzisane uDJ Sly weTrue Tune Records. Ngisebenzisane uGreshi D. Kukhona ezinye ingoma anginazo aziningi. Kona uma platforms nalipage le Facebook Black Tivos ya ngiyatholakala futhi kunjalo ngilapha eSouth Africa la engihlala khona ngisebenza kodwa umculo wasekhaya angeke ngikhohlwe. Kumanje ngisabhizi ngelinye i-track nje elikhuluma ngamasiko ngoba mangithi ngiyabhekisisa kumphakazi amasiko kasalandelwa, so likhona lelinye i-track engibhizi ngalo futhi ngisebenzisana labaculo abathiyathiyeneyo ukuthi sizame ukulungisa indaba yamasiko. Abanye abantu sebelilahla isiko. Abanye abafuna ukungithola efonini bangangifonela kule number.
Lolo-ke ngujaha uProsper Mtini kulive talk namhla sixoxa ngemikhankaso yokhetho oluzayo ilonyaka. Singagqiba uhlelo lwethu sesikhangele ibezikhokhela uhulumende uthi amabandla aphikisayo akhangasela ukhetho kawafuni ukusebenzisa imisakazo kaZulu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesango, umthembu Sithemba uGibbs Dube. Ilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.